Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 14 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maprocesses achachatora nguva kuita achange achida kuti tiitaridze patience, tiitaridze runyararo, tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira.
MDCT yoita sarudzo kumanikaland dzakatarisirwa nevanhu vakawanda zvikuru. Mvura yokanganisazve kubatsirwa kwevanhu kumanikaland. Kambani yemetalon gold yoronga kutengesa migodhi mitatu muZimbabwe nenyaya yezvikwereti. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato RMDC rinotungamirwa nava Nelson Chamisa riri kuita sarudzo dzakatarisirwa zvikuru nevakawanda mudunhu reManikaland. Musarudzo dzakapedzisirwa kuitwa muna 2014, dunhu reManikaland ndiro chete rakadoma munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora kuti vakwikwidze chigaro chavainacho ichi mushure mekunge mamwe matunhu ose ati anoda vaChamisa. VaMonzora vakashura mare apo vakakunda vaChamisa musarudzo dzakazoitwa kuCongress yakaitwa muHarare. Parizvino vaChamisa vadomwa nematunhu manomwe kuti vatungamire bato vaMonzora nemumwe mutedzeri wemukuru webato iri vaElias Mudzuri vari kuti vari kudawo kwikwidza chigaro chekutungamira bato havasati vadomwa kana nedunhu rimwe chete zvaro. Murongi webato muMDC vaAmos Chibaya vati sarudzo dzose dzavaita kusvika parizvino dziri kufamba zvakanaka uye hapana munhu ati anyora tsamba yenyunyuto sezvinodiwa nebumbiro achiti haasi kutambira zvakabuda musarudzo dzaitwa. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanotiwo havasi kushaya hope neimwe nhengo yebato iri vaElias Mashavire vekugokwe avakakwira kudare repamusoro vachiti sarudzo idzi dzinofanira kumiswa sezvo vachiti dziri kutyora mubumbiro remutemo webato. Mukuzeya nezvesarudzo dzekuManikaland tabata vaMafume.
Tiri muManikaland, vanhu vafara, tauni yose iri kufara, vanhu vabva kumativi mana eprovhinsi yese, Chipinge nevamwewo vabva kuChimanimani tinovatenda vakwanisa kubuda matambudziko avanga vari Nyanga, Mutasa, kwese vabva vafara, vapembera kuona president wavo, vapembera kuona leadership yavo, vafara Congress yedu iri kutanga nokuwanda kwaita vanhu kuuya. Maprocesses achachatora nguva kuita achange achida kuti tiitaridze patience, tiitaridze runyararo, tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira, vaya vanenge vachida kuti zvimire, nhunzva tunzva nenzira tine dziripowo asi tinodzikunda.
Tingatarisire kuti zvinenge zvabuda musarudzo dzekutsvaga vanonokwikwidza kuCongress zvingabuda nguvai?
Zvichabuda mangwana makuseni, tichatarisira kuti vanhu vachatanga kuvhota, vatotanga kuvhota madzimai nemayouth vachavhota, tofunga for the next 2 to 3 hours, then main wing yozovhota, then tozoannounce anenge akunda pakupera kwemavhoti iwawo.
Tiri kunzwawo kuti pane mumwe ari kuzviti nhengo yebato renyu akaenda kumatare achiti munofanira kumira kusarudza vatungamiri ava nekuti mazuva ekuita Congress asati akwana. Zviri kufamba sei?
Dare hari manage mapolitical party, hakuna munhu anoenda kudare kuti titarisire zvichaitika. Tirikuita Congress yedu, anenge akanyunyuta, anenge ane zvaanoda kusimudzira, anouya kuCongress otaura. Igore rechi5 hatingapfuuri gore rechi5 tisina kuita Congress. Kana une chigumbu, tine maprocedure, tinotambira zvigumbu kuno. Ukada kumanya uko nekokoko uchiti uchatsvaga, tichango kusiya uri ikoko, chitima cherusununguko chichiinda mberi. Uyo ari kuti aenda kubatare, handisi kuti nhengo yedu. Nhengo dzedu tiri kusangana nadzo kumaprovinsi apo nepapo. Ndo kunotongwa nyaya dzeMDC, ndo kunotongwa nyaya dzeshanduko. Tiri bato revatsvene, hatirambi tichiinda kumudzimu kana kunoshopera kune mamwe matare atisingazivi. Tinofamba mugwara rechija ratakasiyirwa navamoge mutsvangirai.
Mutauriri weMDC paJacob Mafume vari parunare kwaMutare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakaita hurukuro neZBC uye bepanhaure Herald iyo ichaburitswa musi wa18 kubvumbi pazuva rekupemberera kuwana kuzvitonga kuzere kwenyika. VaMnangagwa vakati muhurukuro iyi vari kuwirirana zvikuru nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vanoti vari kurapwa kuSingapore pari zvino. Vanotiwo vaMugabe munhu wavanoremekedza zvikuru. Vakatiwo vanhu vanofanira kusununguka kutaura nyaya yegukura hundi, asi vasingakumbiriri regerero pane zvavanonzi vakaita munguva iyi apo vainge vari gurukota rezvevasori. Mukuziya nezvemashoko ava Mnangagwa, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge tikavabvunza nezvekudyidzana kwavo navaMugabe.
Chokwadi chiripo ndechekuti ivo vaMugabe vave hariyo fanzinofa zvatinoziva tese, zvekuti makore avo panyika takatarisawo semunhu ati kurei aanogona kunge asina kunyanyowanda. Saka zvinogona kunge zviri pamwoyo pavoyo vaMnangagwa kuti kana vaMugabe vachizonge vachizororawo zvavo vazorore vasina chigumbu navo. Asi zvimwe zvatinoziva ndezvekuti vanotenge vaMugabe vanogona kutenge vachitoramba vari chipanga mazano chavaMnangagwa, nekuti ivo vaMugabe vanenge vakazotendawo kuti zvakaitika ndezvakaitika. Ivo vaMnangagwa vakatendawo kuti zvakaitika ndezvakaitika. Ndosaka zvisingashamisi vaZulu kuti munotoona vana vaMutasa vakudzokera kuZANU-PF, vana vaMutinhiri vari kudzokera kumusangano wavo iyoyo weZANU-PF, kureva kutoti pane panomboita makakatanwa, asi machindarumaya nevanhukadzi vanozowanika vachikurukurirana, vachizodaidzana, vachizoti aya wakatakabva ndiwokure. Saka ngatidzokerane. Ndoona sekuti ndizvo zviri kuitika ipapa.
Totarisawo imwe nyaya vakataura vari kuti ivo vanhu vakasununguka kuti vange vachitaura nenyaya dzegukura hundi. Semaonero enyu vaMabenge, nyaya iyi ingagadziriswa sei kuti zvibva zvaita kuti nyika ifambire mberi?
Pamuromo iwoyo vaZulu ndo panoshanda shumo yekuti totenda dzamwa dzaswera nebenzi. Ndinoona sekuti panofanira kunge pachifambirwa mberi manje, paitwe kuti kana paine mapoka anogona kuumbiridzwa kana kushandiswa aripo acho, asi ari mapoka ekuti tomboti semuenzaniso inenge iri kana Truth and Reconciliation Commission kana zvimwe zvakada kudaro zvakamboitwa kunana South Africa, zvaya zvinopa vanhu mukana wekuti vanotaura vasingatye, vanotaura vasingambunyikidzwi, nyaya yacho igozewa, vanobuda pachena vachibudawo pachena kuti tisi takaita izvi, takatumwa nanhingi vanenge vachida kuti vambosvima misodzi vasvimawo, asi vozonzi vanenge vachida kunzi vakombanzetewe vokombanzetewa misodzi yopukutwa nyika yofambira mberi zvinganaka. Ndinoona sekutoti panotoda kuti vanhu vamire pachokwadi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vachitaura vari parunare muHarare. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo kune dzimwe nzvimbo dzekumanikaland, uko kwakaita dambudziko redutu mupengo kana kuti cyclone Idai zvitevera kunaya kwemvura mune dzimwe nzvimbo kutanga nemusi wechishanu kuchipinge nechimanimani. Izva pakuti dzimwe nzira dzange dzambogadzirwa dzisafambike zvachose. Asi munyori mbazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vanoti hurumende yechina iri kuedza kubatsira Zimbabwe kugadzira migwagwa iyi. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi tabata mumwe mugari wekungangu kuchimanimani vapadon maguta.
Ya kwakanaya chaizvo kwese kwana risitikwa namutangwa ndanditaura neshamwari dzangu dziripo motikari dzacho iri kufamba bhozi kwakwa baugredi kune madhaka asingaiti vasora vari isolated kusora nezuro nanezuro usiku hwanhasi yanga yaanani saka nhasi ndopatopa mukana wekuti magredi anga avhura mese muri kutedza nekugadzirisa munoita kugadzirisa kuti motikari dzifambe futi zviri nani otherwise masupplies angadzoka futi kumashure saka nhasi muno mungangu dzatosora dzigadzira panonzi pacountry club pane bridge rakatovhawo ipapo kumberi uko pane panonzi pagridge dzausa kuchata ndazva kuti papa ari kusotwa amene kuna na skyline nekuti skyline ndazva kuti as much as saka vari disi nemheremhere kuzama kugadzirisa kuti zvii
tichitarisawo nyaya yekuwanisa vanhu chikafu mvura yakachena nezvekupfeka zvaamira sei
panhau yemvura tinoramba takaisimbirira pane vari kuuyawo nemvura inenge yakavhenekwa kudhara itreated water yavari kuuya nayo vachipawo iri muzvigubhu tinotenda isevhisi yakanaka inobatsira but short term because ukapa munhu 5 liters waungaramba wakatakura 5 liters kubva kwamutasi saka taikumbira kuti dai paita vanouya zvavo nemawater gadi akati wandei nematablets ekutrita mvura because nyaya yemvura ichingori yeburning is hatisati taona kuti zvanyatsokugadzirwa nenzira yatingafarira especially mumalocation ndova machidzokora old location nemedium vanhu vari kungochera mvura mumarwizi vachimavega saka pane nyaya then zvekupfeka zviri kuuya but distribution yacho haisikufamba zvakanaka nokuti vanhu vanongozi karait mongova vanongokandirwa muno edha kutora one sim waishaya wozoona dzimwe hembe taudziona dzakatsetwa masango mwakatora oversize asingakwani saka panoda kuti pagadziriswe kuti hembe dzacho kadai dzichigoverwa manhu opuwa mukana wekuti anyatsotora zvaanokwana vanhu vasangobvuta vachingotora nezvavasingadi ozoti amunzira worasa yeti kune dzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vasati wana zvinhu yesterday chai chai vanokwana chikukwa vakasvika uno kuod 16 they traveled more than 25 kilometers kune vakauya vachitaura kuti tiri kufane nzaro hakuna chatichauya vakangohora kamwe zvaidonhedzwa nendege unfortunately kwakazonaya mvura yakati wandeisora nezuru nanezuru saka kuchafambikiwo zvavo
vapadon maguta mugari wekungangu kuchipinge east vanga vari parunhare kuchipinge kwakare tabatawo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana avo vanoti hurumende iri kuedza nepose painogona kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone idai uye vachaomesera vose vanenge vachida kuba zvinhu
vanhu vari kushanda chaizvo siku nesikati vanhu hapana chatingashora tinoshora mbavha vanobava havatovashora vane ruvoko vanofunga kuti ha panapa panenge pawanda mafuta regaendeni namamwe kumba kwangu izvo tinoti pasi nazvo asi mukushanda kuri kuita vanhu vese nevari kubatsira vachiisa mari dzavo makaona mutungamiriri wenyika vakaunganidza vemabhizimisi ende pakabuda mari dzakawanda zvikuru izvo tinofara nazvo chaizvo makubvira kunevo kuchina vari kubatsira kuvaka mabhiriji vari kushanda futi usiku nesikati vasingazorori izvo tinozvitenda vechiuto nemamwe mavolunteers macivilians namachurch organizations vari kubatsira kuti zvirerukire vanhu vakapindurwa nedambudziko aiwa tinozvitenda nokuzvikudza aiwa izvozvo izvo tinozvigamuchira chaizvo mapathologists mauniversities ese ari kuuya achibatsira kuti isu seuniversity tinogona kudai vamwe vari kuti tinogona kudevelopa a new type of settlement vamwewo vekunananasi ndo vari kuita zvedna and so on vese ivavo tinozvigamuchira tinotenda vanhu vari kushanda zveshuwa vanhu vari kushanda zvemene mene asi panoshandwa pakadaro nyasiri hadzishayiki asi kana nyasiri dzikabatwa dzichafira mutorongo dzakapfeka makaki
mati vechina vari kubatsira vakatanga riini uye ndeapi mabasa avari kuita
vatiwa nekanguvana pakaitika kubva vatikatira dambudziko ndofunga tingangoti ndo rimwe rapfuura ndobva vakasvika ndokubva vatanga kutobatsira kuvaka mabhiriji munovaziva kuti kana vechina vovaka vanovaka kunge masvosve vanongoti bhabhabhabhabhabha zvatopera kana zvinongoita mujuru pachuru zviya ndo maitiro avanoita saka izvozvo tinozvikudza chaizvo
munyori mubatsi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vari parunhare muHarare bepanhau resunday times rekusouth africa rinoti mukuru wekambani yemetalon gold vamuzi kumalo Vanoti varikuda kutengesa makambani matatu anochera mugodhi muZimbabwe anoti Mazoe, Shamva neRed Wing. Vakumalo vanoti varikutadza kubhadhara chikwereti chemari inosvika mamiriyoni mazana maviri. Kambani iyi irikutadzawo kubhadhara vashandi nenyaya yekunetsana nebhanga guru renyika reRBZ iro rinonzi nemakambani akawanda anochera migodhi harisi kunyatsovapa mari yavo zvakakwana. Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vanoti kuvharwa kwemigodhi iyi kuchaomesera vashandi zvakanyanya.
Mashoko anenge asina kunaka kunyanya kwatiri tinomirira vashandi nenyaya yekuti tiri kuona kuti mavasa anogona kutorasika. Taitarisira kuti tingawana mainvestors kana kuti mainvestors aripo anofanira kuenderera pamberi vari munyika. Asi kana vakutotanga kuti zvavaremera ndedzime nyaya dzaingogara chingotaura kuti environment iripo haisi kuvaka ufumi. Nyaya dzemari tingangoti mapolicies zvavo neenvironment iripo haisi kupa confidence kune vane mari kuti vapote varipo kana kuti vabudise mari dzavo kana kuti vaexpande.
Tombotarisa iwo makambani anenge achivharaya vamoyo, vashandi vari kupiwawo here mari dzavo dzemudyandigere?
Kwete, kune vese varasikirwa nemavasa nekuvharwa kwemakambani nevaya vano varitrenchwa kambani chiripo. Makambanis ese ari kuisa mapayment plans vari kutadza kana kuita on nenyaya yekuti vanenge vachiti havana mari. Saka vashandi vakawanda vari kurasikirwa nemavasa vari kungobuda zvavo kusina zvavanazvo. Zvinonyanya kurwadza ndezvekuti vanozoenda kumapension kunodrawa mari. Vano tinosangana nenyaya yekuti tinosvika vana Old Mutual, vana Fidelity vachida kambani yakatogara isingaunzi mari yenyu kunoku. Taane makore mairi matatu mari yepenjeni yenyu isingauyi. Saka hapana zvatinokwanisa kukubatsirai kana mari idzodzo zvisati dzabhadharwa.
Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheYouth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vakawanda vechidiki munyika. Nyaya yekuti vechidiki vari kunwa ananabhurongo uyezve vachiputa zvinhu zvakafanana neglue kana kuti mbanje. Chinangwa chiri chekuti vari kuda kukanganwa matambudziko avakatarisana navo muupenyu hwavo. Vamwe vari kuti havana zvekuita nenguva yavo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Vari kuti mabasa hakuna vari munyika haisi kubatika. Ngatiendei kuna vaCharles Nyoni, umwe wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Tinzwe zvizere. Vanyoni, maapinda muchirongwa mutara, zviri kufamba?
Ndinofara chaizvo, ndinokutendai nekuva neni pachirongwa chechidiki.
Aiwa, tiri kufara kuva nemi pachirongwa. Tiudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura nhasi.
Ichokwadi chaizvo chekuti vechidiki vanosvikira pakuva vanotora zvinodhaka nekuti vanenge vasina zvokuita. Kwa tunaziwa kutiwa HBT, wakara waka sikuwa wa inesimba raka wanda, rekushanda, nere kuita sikuwa wa nita inesimba raka. Kwa nauwe kutiwa ni ngawasila basa rawaru kuita. Kwa zewa paimu kutiwa zungono chwaka kuda kusuzoro za niku zinyara zamu nauwe kutiwa zungo tata. Izi zinora yuzo zungo kondiretwa, nema miriro nika yetu, katasama mirira kaita nika panyaze ufumi. Mwana uchikoro akapeza uchikoro anu gona kukara 10, 15, 20 years, asina anambutira, shanda ni nauwe kutiwa, akuna mabasa, akuna shukija. Izi zini zinezo kondiretwa kwa chidiki, yevani wasina shukita wapesira wakumbuwa na wachitora zungo tata.
Pari zino, zina zina kumira zwaganaka. Sezo wechidiki waru kuchema chema wachiti mabasa mnika hakuna. Uye zwe marimu mabanga hakuna. Chiti uzae wakuti waru kuiwana kupi kumari.
Mari ya kutenga zidi ya kamika. Iti mari ya kambuwa ande kutu kina sere tawaranizwa. Ile kutu za wani itale chidiki. Wani osangana. Wogeza mota wakumbira kana kuporisha butu mumastira tomu. Kana kutengesa za wani kengesa kana kutuaga marimu zira zipi. Wonga nza mari wari po 4-5 kutuwezi wabada nji watenuka buduri. Kwa mchuti wani waka buduri kako. Aisi nyayo kuti mari nebiwa kwa pe mari ya kawani.
Takambuwa na mkana kukurukura ni wechidiki we masangano aka nangana ni kubatira wechidiki mnyeka pa msoro penya airi mgango nasi. Iwa wanoti wechidiki we kumaruzeva kumaruoko waru kupiwa mabasa ekuno tengesa juno daka. Pawano batuwa ni mapurisa wanosungwa ndiyo asi wanopa mabasa abasungwe. Tiuzeo maundre nyo pa msoro penya airi.
Icho kwa adicha isu kuchizini zinecho ikika mnaranda tunatino kazi. Asi chatino fana na kuitanga tachirekiza seka kwa mcheku. Izi azizi kwenye mwini uwe sewe karango fana nao ni nani nangu muka pamba pake ufunga kuda kuinda kuno chera zineta na utawe njikundika. Zini zinecho kwa nilani wakuri wa nukere nikitu wa mnaranda. Zoba ni wano uwe ni zini zinecho ya kamisa. Zinosuko chaka lichiviki wano gara mnaranda wa nizilana ni wakuma na mnaranda kutila wapi kutila kenye. Nena uwe kutila wakuma na wani ngawasila zekuta. Uweze wani mwasteda wa kutaka mari mekuwa na ugura la kutivararami wani kio vima wa kutila tere kutila 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 kana yoze shani samkeno mapurisa osunga asunge wacho kwa shirikupa anosunga ala wazibati kituwa wachirikisa zino waezo zino siya wale warikuunza zino daka mnara onda tuwarambi wachuunza mekutu wani nga waini mari yoku batara kwa mwchete ni yoku pati yoku mwumeka na wabati
nema wondrenyu hurumende inofandro kuite kubatira wechidiki hawa
kutari kakawra zikuwa zirongwa kikawira zaacho zala inazi pane bangara wakaita rewe chidiki ya kutera mari sambu zikurume iti kwane urumende ili mbele kutibanga ili rinoze kesera la kushambi kwa nyadze politiki kutile chidiki ya wani mari jinawa hiyo jinu kwanzi rika dambu zide nepika la mchikara neze nyawele chidiki atina kaiti za tine tarika tuto pale chidiki zile sese mwana wese we Zimbabwe anewa hiyo anekoti rewe kicha mabizi mwaki lari mocha enzo wanawe chidiki umuvane tuma business ideas kwa mchoka naka kukuti waka wana rubasire rewe mari kana nitsi vano gona kutiita tuma project kwavo vakatitanga vakatozopetera vakutera vamwe vanhu vebasi asi kuti hurumende yedu manje aizo zivi kuti hapasi pese panoshanda nhau dziri chekuita nemachenjero enyika.
Aiwa vanyoni tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Ndatenda hangu mufaro wangu kuvawo pachirongwa.
Aiwa muri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa nhasi tanga tina vaCharles Nyoni umwe wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Katisanganei padande mtande apo pa Twitter uyezve pa Instagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ndiudzewo maonerenyu pamusoro penyaya yatati chikurukura muchirongwa nhasi. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapa pastudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. Anokoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove muri yeZimbabwe. Bye bye.
Magatirira ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Uye vateriri musa kanganwe kuti kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu tinenge tichikupa chirongwa che Live Talk. Musa kanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zve Live Talk pano pa Studio 7. Muchirongwa chedu chechi tendero nasi tati heregaiti mbogupei hurukuro ya takaita na baba Charles Charamba.
Mazuva ano ndofunga munoona upenyu huriko ndevemadamba refu, asi imwe nguva zvekare kune masingles kunova iko kwakatangira recording industry kuti yaiburisa tumasingles. Saka tichaita misanganiswa yezvakawanda wanda, but tine zvakawanda zviri mu-2019 as well.
Kana vanhu vangu vanoda mwanesa rangu vakazvininipisa, vakasiya zvakaipa, vakatsvaka chiso changu vakana mata. Papo ndiri kudenga chanzwa kuchema kwavo, chapodza nyika yavo ichavaregerera, chapodza nyika yavo ichavaregerera.
Pane dzimwe dzakutotsikiswa here kana kuti zviri kufamba sei?
Dzimwe dziri kutsikiswa, dzimwe dzakatsikiswa kare nedzimwe dzichatsikiswa. Nokuti kakuimba chinhu chokutumwa kaichi, tinova basa redu chairo ratinonyatso kutoraramira. Saka kana tichizviita tinotoita nechido chedu nesimba redu resi. Saka dziyo dzichange dzakawanda nokuti basa richipo.
Tikona kuti munyika mune maita dambudziko repiracy. Muri kuzvifambisawo sei kuti murambe muchikwanisa kunge muri muindustry yekuimba?
Tiri kuedzawo kuimbresa zviripo, zvakafanana nezvedande mutande zveintaneti netechnology dziriko. Asiwo approach inoshandiswa muzvinhu kazhinji zvakada kufanana nezvinotengeseranwa ndezvekuti you sell a product that also matches what's in the community, what's also usable nema clients. Saka in this part of the world we still have a clientele that is driving motor dzinobva kuJapan, dzimwe dzacho dzinenge dzichirira maCD. Vazhinji vanofunga kuti tikavaudza kuti maCD achiri kukosha, vanofunga kuti takafaririra. Hatina kumbofaririra, but watinobikira music ndiye anofanira kutiudza kuti tiri kumupa music iri pai. Saka kazhinji kana vaimbi vekuZimbabwe kuno kunyanya pavanotaura nezvepiracy unobva zvichinzi makafaririra, kosei musiri kuita zvinoita vamwe. Aiwaka, anoteerera music yedu haasati aitawo zvinoita vamwe zvacho izvozvo, achiri kumbofambawo nemotikari inorira maCD. Saka ndiye ari kuti ndinodawo maCD. Saka tiri kuedza zvese kuti tinge tichisimudza zvikero zvedu tichipinda muglobal village where they are using the internet as the main platform. But piracy kukabande kacho kanodawo zvemaCD, yes, it is destroying the hopes of many musicians.
Tombotarisawo idzo nyaya dzedzimbo dzechitendero. Imi ndimi mane nguva yakati rebei muchirova musambo iwoyu, uchiri kutambirwa zvakanaka here uye muri kuonawo sei vamwe vechidiki vari kuuyawa?
Musambo wenziyo dzechitendero wanga une kadisadvantage pamazuva awo ekutanga, but wakasimudzwa kuti upinde mumainstream music. Kubva pavakapinda mumainstream music imomo vaakutambidzanawo Limelight nemimwe misambo inenge ichimuka. Ukada kutarisa in the past 6 to 8 years, yes, we have been warming up to a new style, an indigenous kind of reggae, you know Zim dancehall. Chikana chino chichiuya chine zvachinoitawo kuvanhu vanenge varipo. Zvakafanana nemuenzi munyowani akasvika, tinombopawo attention kwaari. But gospel music, though music is the music that is going to last and is going to get into eternity. Ndopa yakanakira kana kushatira kushamarari. Gospel music inoenda beyond the grave. Saka haisi music ichaoneka, ichange iri pano. And yes, it also follows the dynamics of culture.
Tinotenda baba acharamba vachitaura nezvemimanzi yavo pachirongwa chedu chechitendero nhasi. Aiwa materere sezvongo yedi apera regai tikusiye iyi muchinzwa naudze izindebele na Chris Gande ini ndini Blessing Zulu.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.